Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro kana kava tereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechishanu ndira 31 2020 makaterera ku Studio 7 ndepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hapana hawa, vakatomboripo. Vakatozane kubva kumba dzakati pari kutanga nyaya. Vanhu vacho vanibvema, vana vavo kama chefu cheva vaungana vakati baba vamuri apa. Muswasoro stationu. Kati munhu angaripo.
Mapurisa anonzi arambidza MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa kuparura urongwa hwayo hwekutsvaira kuchitungwiza.
Education is not just about learning the standard courses offered at the school. It is more importantly about obtaining a new way of communicating with each other.
Mumwe wateedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti dzidzo haisi kuverenga mabhuku nekupasa chete asi kuti inofanira kuyamura vanhu kuti vanzwisisane mudzimba. Mukuru weWHO muZimbabwe Dr. Alex Kasarira vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe iri kuongorora vanhu zana nemakumi maviri vakabva kuChina nenyika dzine chirwere ichi. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anonzi arambidza MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa kuparura urongwa hwayo hwekutsvaira kuchitungwiza. Thomas Chiripasi uyo anga ari kuchitungwiza anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa anga akatakura zvombo afumira panzvimbo yemabhizimusi paunit L muchitungwiza. Akatakura tsamba yanga ichirambidza MDC kuenderera mberi neurongwa hwayo hwekuparura kutsvairwa kwenzvimbo dzakasiyana-siyana munyika kuitira kuti nyika igare yakachena. Pasvika Studio 7 pamabhizimusi epaunit L panga pasara mapurisa mashomanana anga achingotenderera uye vanhu vanga vauya kuzoona vachamisa vachiparura chirongwa ichi vanga vadzokera mudzimba dzavo. Mumwe wevanhu ava amai Viola Taderera vaudza Studio 7 kuti veruzhinji vanga vabuda chaizvo kuti vanotsvaira pamwe chete navachamisa asi izvi zvatadzidzwa nemapurisa.
Mapurisa vangatongoripo vanga vachozane nguva kuti nguva dzakati pari kutanga nyaya. Vanhu vacho vanibvema vana vavo kama chefu cheva vaungana vakati baba vamuri apa muswasoro stationu. Kati munhu angaripo.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Valuku Tamborinyoka vati zvaitwa nemapurisa izvi zvinoratidza kuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa inotya veruzhinji nepamusana pekutadza kutungamira zvakanaka kwavanoti kuri kuitwa navamunangagwa.
Izvi ndo zvinongoratidza kuti varume vari kutungamira nyika ino hapana zvinozivikanwa nekuti zvinenge zvikuratidza kuti kutsvaira mumba nekutsvaira nzvimbo wakutongotsvaira chete kana vamunangagwa vachitsvaira. Tanga tichida kuti titsvairewo dunhu rechitungiza rino rinotungamirwa nekanzuru nameya weMDC. Tichida kuti kungoita kuti nharaunda inogara vanhu ichene asi zvabva tonzi nemapurisa tinofanira kuita izvi chete musi unoitwa navamunangagwa. Saka zvazvinoreva zvinoreva kuti chitungiza inofanira kugara zvaine tsvina kusvikira musi wamunangagwa vaanotsvaira. Ndo zvinoratidza kuti varume vari kutungamira nyika ino hapana zvinozivikanwa ndazvakura zvikureva kuti maguta edu nematinogara munofanira kucheneswa chete musi unocheneswa navamunangagwa enda vamunangagwa vanoita zvinhu izvozvo kamwe chete pamwedzi. Saka ndozvinongoredza chete kuti varume ava hapana zvinozivikanwa.
Vatamborinyoka vaenderera mberi vachiti sebato iye zvino vatarirana mutsetse nehurumende yavamunangagwa zvitevera kuramba vongorambidzwa nemapurisa kuenderera mberi nezvavanenge vakaronga.
Izvozvo ndozvaita kuti titaure tiye zvino taakutara mutsetse wokuti toona kuti aiwa isa hatikangoramba tichiita zvinhu zvekuti tinokumbira mapurisa kodzero yedu iri mubumbiro remutemo kuita zvatinoda kuita munyika muno muchere zvi pasi pemutemo zvichiitwa murunyararo zvisina mhirizhonga zvinofanira kubvumidzwa nemapurisa.
Asi hurumende kuburikidza negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati MDC kuratidzira inofanira kuratidzira murunyararo kwete kuita zvemhirizhonga seyakaitika gore rapera munandira nemunanyamavhuvhu izvo zvakakonzera kufa kwemidziyo yakawanda pamwe nekusungwa uye kufa kwevamwe vanhu. Tsamba yemapurisa yekurambidza urongwa hwavachamisa hwanhasi iyo yanyorwa nemukuru wemapurisa munharaunda yechitungwiza Chief Superintendent S. Mujiwa iyo iri mumaoko estudio 7 yakuridzira MDC kuti ibatane nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pavanenge vachiita urongwa hwavo hwokutsvaira uhwo hunoitwa kutanga kwemwedzi wega wega. Mutauriri wemapurisa Vapoo Nyati vati tigovabata zvakare patavafonera asi pataenda pamhepo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza. Ndini Thomas chiri pasi.
Mumwe vatedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti dzidzo haisi yekuverenga mabhuku nekupasa bvunzo chete asi kuti inofanira kuyamura vanhu kuti vanzwisisane mudzimba munyika uye pasi rose. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachiwenga vataura mashoko aya pavanga vachiparura kuvakwa kwezvikoro zviviri zvedzidzo zvekereke yeRoman Catholic muchinoi. Vachiwenga vati kuvakwa kwezvikoro izvi kunovhura mikana yekushandura upenyu hwevana vakawanda. Vachiwenga vati kudzidza hakusi kungoverenga mwana achipasa asi kuti vanhu vadzidze kuyanana mudzimba, mumatunhu, munyika nepasi rose.
Education is not just about learning the standard courses offered at a school. It is more importantly about obtaining a new way of communicating with each other, starting with the family, community, nation, and the world at large.
Vachiwenga vati vana vose vanofanirwa kuwaniswa mukana wekudzidza pasina rusarura rwekuti uyu mwanasikana kana kuti mwanakomana.
Vanasikana vanogoenda kuchikoro sei mucharohwo? Hapana hapana nyaya yekuenda kuchikoro.
Mashoko avachiwenga anopesana zvikuru nezvavari kuita muupenyu hwavo nyika yose yakatarisa. Mumwe mugaro wemuchinhoi Muzvari Tafadzwa Machiya vati vachiwenga havakodzere kurayira vanhu nezvekuyanana mudzimba ivo vari kuchibuda mumapepanhau nenhepfenyuro vachirambana zvine utsinye mukati nemudzimai wavo Muzvari Mary Mubayiwa.
Vachiwenga havana kukodzera kutaura nezvekugarisana mudzimba zvakanaka ivo vari kunetsana nekurambana nemudzimai wavo vachiendesana kumadzitare edzimhosva.
Vachitaurawo pachiitiko ichi mukuru wekereke yeRoma muchinhoi Father Raymond Mupandasekwa vati kunyange vari kuvaka zvikoro vanokumbira hurumende ruyamuro rwechikafu sezvo vanhu vasina zvekudya mudunhu. Zvikoro zviviri zvichavakwa zvinonzi Our Lady of Perpetual Help Primary School ne Our Lady of Perpetual Help Secondary School. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Bazi reUnited Nations rinoona nezveutano reWorld Health Organization kana kuti WHO nezuro rakazivisa kuti utachiwana hwecoronavirus uyo hwauraya vanhu mazana maviri negumi nevatatu muChina hwave chirwere chinofanira kutarisiswa nenyika dzepasi rose kana kuti global emergency. Mumazuva maviri adarika chete kune vanhu vanosvika zviuru zviviri vari kufungidzirwa kuti vakatapurirwa chirwere checoronavirus ichi uye pasi rose vabatwa nechirwere ichi vave kusvika zviuru zvipfumbamwe nemazana masere munyika dzinosvika makumi maviri neina. Mukuru weWHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus vanoti kunyangwe hazvo vaine chivimbo nezviri kuitwa neChina kudzivirira chirwere ichi vari kutyira kuti chikapararira kunyika dzisina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano chinogona kuuraya vanhu vakawandisa. Mukuru WHO muZimbabwe Dr. Alex Gasarira vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe iri kuongorora vanhu zana nemakumi maviri vakabva kuChina nenyika dzine chirwere ichi. Vati vanhu ava vari kuongororwa vari kudzimba dzavo kwemazuva gumi nemana. Asi hatinokwanisa kunzwa divi rehurumende nezvegadziriro yavo sezvo tisina kuzokwanisa kutaura negurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo avo vari kumusangano kuVictoria Falls. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera tikatanga nekuvabvunza nezvedanho reWHO rekuti pasi rose ringwarire njodzi yecoronavirus.
Zvazvinonyanya kureva kwatiri ndezvokuti tofanira kuchikwidza chikero chedu chekunatsa kuongorora vanhu vanoya munyika nekuchengetedza vanhu vanenge vachibva kunzvimbo dzatinoziva kuti dzine chirwere ichi tichivachengetedza kwenguva yakatarwa kana dziri 2 weeks tovachengetedza kwe2 weeks izvozvo sezvo tichinzwawo kuti chirwere ichi chogona kugara muviri kwe2 weeks tisati taburisa masymptoms saka ndozvazvinoreva kwatiri kureva kuti tofanira kukwidza chikero tova nenzvimbo dzatochengetedza vanhu vanenge vabva kunzvimbo dzatinoziva dzakabatwa nechirwere ichi. Zvinoreva kuti tofanira kuve nemari yakati kuti hurumende inofanira kuisa mari parutivi yekudzivirira nechirwere ichi, nokuti tichaona vanhu vakawanda vanouya vachafanira kuisawa muna yatingati kwarantini iyoyo tichivachengetedza.
Tichitarisawo zviri kutaurwa neWHO iri kuti iyo pari zvino haikurudziri hayo nyika kuti dzimise ndege kuenda kana kubva kuChina. Semaonero enyu tichitarisa kuti Zimbabwe inodyidzana zvakanyanya neChina, pangava nechikonzero here chekuti Zimbabwe imise vanhu kuenda kana kubva kuChina?
Pari zvino ndinofunga kuti takangonaka kuteerera mazwi enyanzvi dziri kunatsa kuongorora chirwere ichi kunyanya iyo WHO. Vanhu vachafamba havo vachiri kupendura kufamba, asi toziva kuti chirwere ichi chikaira chapinda munyika chikasakwanisa kuita kwarantini vanhu vanacho chikapararira togona kupinda mudambudziko guru stres, nokuti chirwere chinoti paradzei zvemhando yepamusoro ende hapana mushonga kana nhomba yekudzivirira. Kudzivirira kwedu kunongove ikoko kwokuona kuti vanhu vanacho vaitwa kwarantini vaiswa panzvimbo yavo kusvikira vapora vasazadze vamwe.
Avo vanga vari Dr. Henry Madzorera vakambova gurukota rezveutano vachitaura vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muBeijing kuChina, muzvare Samantha Sibanda, vanoti vanhu vari muguta ravo havasi kubvumidzwa kubuda mudzimba kuenda kumabasa nekuzvikoro senzira yekuedza kuti chirwere checoronavirus chisapararire. Muzvare Sibanda vatiwo vanhu vari kutorerwa mapasipoti avo nevakuru vakuru vehurumende yeChina senzira yekuti vasabude munzvimbo dzavari. Marvelous Mhlanganya weStudio 7 abata muzvare Sibanda kuti tinzwe zviri kuitika.
Inini ndinogara kuBeijing. Zvandingataure pari zvino ndezvekuti kutaura chokwadi handitomboziva zviri kuitika kunze, nokuti takavharirwa tiri palockdown. Saka hatisi kubvumidzwa kubuda mudzimba. Like unogona kubuda mumba mako tinoti tenda repaunogara. Kumabasa vanhu havasi kuenda, takanzi tisadzoke kumabasa. Saka kumabasa hakuna munhu ari kuenda kumabasa. Takapiwa date iroro 17 kuti pamwe ndoo patichadzokera kumabasa, zvichireva kuti tini tagara mwedzi wese tisiri kuenda kumabasa. Kuzvikoro zvakangofananawo, zvikoro zvakavharwa, makampani ose akavharwa, hapana vanhu vari kuenda kumabasa. Saka vanhu vari kudzimba. Ofuchi kune ito tumashop tutukutuku ito tunenge turimo, maybe you know, pamabuilding tumagrosa tuduku tunenge turi pamabuilding, ndo vanhu vakuvhura imomomo. But naiva vasisina chikafu, nokuti kwekutenga kwacho chikafu mahoselash akavharwa.
Bazi reutano reimomo muChina vari kunyatsotsanangura here kuti munhu angazive sei kuti ane chirwere checoronavirus?
Vari kutsanangura masymptoms acho kuti munhu ngazive sei. Vaisawo online kuti ukaonawo wakukosora kosora temperature yakwira kusvika over 38. Vaisa manumbers avari kutitumira kumafoni kuti unogona kutaura nana chiremba wovaudza, but vari kuti usaende kuchipatara, unongofona. Nokuti kubuda ikokoko vari kufunga kuti pamwe ndopaunozospreada.
Zvizvarwa zveZimbabwe kunge zviri imomo mamuri muBeijing mungazivo here kuti zvakamira sei pari zvino.
Fuma Zimbabwe nditsanzwa kuti pane anacho chirwere, but tine maZimbabwe akatowandisa ari muWuhan macho momo makatangira outbreak iyoyo. Basically mastudents vanodzidza ikoko kuti tine maZimbabwe akatowandi, but hatisatsanzwe kuti pane anyone ati ane chirwere sacho.
Avo vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reBeijing kuChina, muzvare Samantha Sibanda vachitaura naMavelas Mhlanganya uyo Studio 7 vari kuChina kwakare. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Britain yabuda mugungano reEuropean Union nasi pasina kunyatsowirirana muvanhu kuti izvi zvinorevei. Uyewo vakawanda vanoti remangwana reBritain neEU harina kunyatsomira zvakanaka. Moto unotyisa unogona kuvhiringidza guta guru remuAustralia riri vari kutara dambudziko iri sedambudziko rakakurisisa kutarisana neguta iri. Nasi muchirongwa chedu chatiri kutarisa mamiriro akaita nyaya dzechikafu, tiri kumanikaland uko kwakaitika chisionekwe mudzi webwe apo mafacha memvura akauraya vanhu nekuparadza misha nezvirimwa. Mutori wenhau Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Gore rapera kutanga muna kurume dunhu remanikaland pamwe nemamwe matunhu kuMozambique neMalawi akawirwa nedambudziko redutu mupengo remhepo nemafashamo emvura kana kuti cyclone Idai. Dutu mupengo iri rakauraya mazana evanhu uye vamwe vakayeredzwa nemvura kana kufushirwa nematombo zvekuti nanhasi mitumbi yavo haina kuwanikwa. Vamwe vakakuvara, vamwe vakaparadzirwa dzimba, zvipfuyo uye zvirimwa. Nzvimbo dzakasangana nedambudziko iri kunyanya dzinoti Chipinge, Chimanimani, Bwera, Bikita, Mutare, Gutu nechiredzi. Ko pane chachinja here mumamiriro akaita zvinhu mudunhu iri? Amai Virginia Gwiza mugari wekwamutsvangwa kuChimanimani avo vakawirwawo netsaona yecyclone Idai vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka uye vave kunonga svosve nemuromo.
Isusu tinotengeserwa nevatengesi anonge achitengesa magwere anonge ainawo 150 wazogona hake pamwe munoti 130 rand anonge achida ari marandi iwowavo. Saka umwe pashuga shuga tirotengeserwa nema 35 umwewo zongotiwo 29 asi ashoma. So far izvozvi zvimafuta ari pa55.
Mai Lilian Mugano vekuChimanimani avo vanorarama nekutengesa michero vanoti pavanoenda kwamutare kunotengesa zvinhu zvavo vanobva vatenga zvekudya nekuti kwavanogara mitengo inoramba ichingoita chamuramba mhuru.
Mamiriro akaita nzara ndokuti zvechikafu hakuna mari dzekuti titenge dzacho, mari dzacho hatidzioni. Ndosake muchizoona tichizoti tikauya zvedu kumusika kuti totengesa kuti tonouraramisa mhuri yedu kutobva tatenga kunoko. Nokuda kuti kumusha kwacho ati zvisimudzi zviri kudhura zvakanyanya. Saka ndokuti ndikamutaurirai hangu purize kuti zviri papurize yakati handinyatsoziva mapurize ngokuti mapurize eko anongochinja zuva rega.
Mumwe mugari wekuChimanimani vaenergy chiri pasi vanoti chikafu chiri kunetsa kuwana sezvo vasina kukohwa zvakakwana uye kuwana rubatsiro kubva kune masangano ari kugovera chikafu mutoro.
Zainzana atambireka sanzitobuda nemazvo vanonga chitofana nzara sini zvakangochengetwa muya ho saingobuda zvishoma pavanodira but vanotoona kuti vanonga chitofamba chitsvaga chibage chichi vanhu vasiri kutoona kudya kwakakwana nenyaya hore unonga uchiitika ikoko. Saka zvimwe zvinhu zvichitoda kuti pange pane vanhu vanonga vachitomanejana kana kuuya wega kutopa vanhu vacho.
Hurumende inoti cyclone Idai yakakanganisa magariro emhuri dzinosvika zviuru 291 nekuparadzira dzimba mhuri dzinodarika zviuru 50 zvikoro zvinosvika zviuru 140 pamwe nemazambuko munzvimbo dzakawanda. Vachitaura pane mumwe musangano mavhiki mashoma apfuura, mambo Musha vanoti kunyange yazvo hurumende iri kuedza nepainogona napo kubatsira uwandu hwevanhu hari kuda chokudya kuri kuramba uchiwedzera zuva nezuva
hurumende hongu iri kumira mira chaizvo zvakasimba asi nzara iriko tinoda kuti hurumende ingoramba ichiwedzera nekuti vambenge vachibatsirwa vanga vaine nhamba yanga ichizikanwa nehurumende asi izvo nezvaita denga iri takutongoti chi dunhu rese rofarawo tiringe richitariswa rirangarirwe
vamwe vanhu vakaparadzirwa dzimba vachiri kugara mumatende sezvo hurumende yange ichitsvaga pekuti vaende kunogara mutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marin Chombo vanoti hurumende yakawanira vanhu ava nzvimbo yekugara
vane ma600 square meters nema900 square meters what impressed me most was that panzvimbo yakapegwa iyoyo pane vamwe vanga vatoripo kare 150 residents they were also incorporated into that scheme ndakabva ipapo ndikaenda kunoona vanhu vanoda kuitwa relocated vacho and takataura and we discussed and vakanditaurirawo zvichemo zvavo zvekuti vari kushuvira kuti kudai vangawana mabasa kana kuoniswa chokubata sevanoitwa relocated uye vanga vachifema chema kuva vachida kugara panonzi paGreen Mountain asi testi ari kuitwa ari kuratidza kuti pangagona kuita problem yemvura kana vanhu vakaitwa resettled paarea iyoyo
nzara yegore rino yatekesherawo muguta remutare sematauriro emumwe kanzura vasimon mapovire vebato remdc
aswatuka dzokuti munhu wese unofanira kubatsirwa kungava kureserva kungava mutauni because malocations ese edu atinogara tinozviziva kuti vanhu vanogara imomo havasi kuenda kubasa vanogara vanhu vachembera kunogara vanhu vakasiyana siyana munozviziva imi kuti government central government basa rofanira kuita nderekuti central government inofanira kudistributa chikafu through social welfare izopa vanhu asi ichipa vanhu kudaro haifaniri kutarisa nenyaya dzezvematongerwo enyika munhu wese munogara womuzimbabwe munhu wese mugari womunzvimbo iyeye anogara zvematongerwo nyika zvinouya asi dumbu riri pamberi
mumwe mugari wemamutare amai Lina Rusinga vanoita basa rekutengesa zvakasiyana-siyana vanoti vakaomerwa neupenyu sezvo zvekudya zviri kunetsa kuwana nekuda kwemitengo
kana tisikwani kukwanisa kuwagonazvo because school fees yacho iri kudhura tinoionepi ndikada kuti ndiye ndiite musika panapa hapana chandodini chandovaona kuti ndizodzokera futi ndinohodha handichatogoni ndatogara pasi zvinhu zviri kudhura munyika ino yezimbabwe hatizivi kuti ndii
amai Patience Chingwena vanogara mamutare vachiitawo zvekutengesa airtime avo vanoti vave kutonamatira kuti mvura irambe ichinaya kuti vawane chekubata
nzara iriwei totambudzika totoshaya zvokuita because wakachipa hwacho hune hwakawandwa nevanhu hunowanikwa hwacho hune huchidhura saka vanhu vari kushupika totodemba kutidai mvura yanaya takwanisa kutowana zvomunda
kurukota rinoda nezvedunhu remanikaland dr Ellen Gwaradzimba vanoti dunhu ravo rinoda rubatsiro sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka ndakamirira studio 7 mamutare ndini Leda Moyo
mukuru weprophetic healing and deliverance ministries vawalter magaya vari kuramba vakaomesa musoro panyaya yavakasungirwa muzimbabwe vachiti vave kushanda nedzimwe nyika kuitira kuti vakwanise kuparura mushonga weaguma uyo vanoti unorapa HIV, AIDS, gomarara nezvimwe kunyange hazvo vana chiremba vachiti hapana umboo hwacho shingirai madondo anoti panyaya inotevera
vachitaura nestudio 7 kumucheto kwemunamato wakaita mudhorobha refrancistown mubotswana nechina manheru vamagaya vakati havazi kudzokera shure neurongwa hwavo hwawakasungirwa nemapurisa muna mbudzi 2018 mushure mekushambadza kuti vakanga vane mushonga unorapa HIV neAIDS mushure mekubvuma mhosva yekushambadza zvisiri pamutemo kuti wawana mushonga unorapa HIV neAIDS vamagaya vakabhadhariswa faindi yemazana manomwe madhora ekuamerica muna kukadzi gore rakapera asi zvakaitika izvi hazvina kuodza vamagaya mwoyo avo vakaudza studio 7 kuti vari mubishi kushanda nedzimwe nyika dzavasina kuda kudoma idzo vakati dziri kuona mushonga uyaguma uri mhinduro kudambudziko reHIV AIDS
nyika yangu yanogamuchira zvakanaka kwavari zvakaya seshoko vaikwa zvandiri kuita muchinyararire nedzimwe nyika kana vapedza kuzvigadzira muchaanaunsa zvakare so ino ndakatozosungwa nezvazvo but mwari mana zvakandiratidza ende chazvitedzera kusvika zvakabira zvakanaka
Vamagaya vakati HIV AIDS zanetsa maAfrica nokudaro inoda kuti nyika dzose dziise musoro pamwe chete mukutsvaga minduro kudambudziko iri.
Nyaya AIDS idambudziko rewanhu vatema, richada ribatsira vanhu vatema. Takagona kusimudzira pakutsvaga zvinotirapa chedu chega miti yedu tinosvika patinogona kudzikinura.
Vamagaya vakati vakaona zvakakodzera kuti vashande nedzimwe nyika nokuti Zimbabwe haina kuona chivimbo chokuti mushonga uyu ungapedza matenda anetsa munyika. Asi pamutongo wakapiwa Magaya muZimbabwe, kambani yavo yeAritha Medical Company yakavanikwa isina kunyoresa neMedicines Control Authority of Zimbabwe, uye inonzi haina kupiwa mvumo neHealth Professions Authority kuti iite tsvagiridzo dzekuona kuti mushonga waguma unoshanda here kana kuti kwete. Mumwe chiremba pachipatara chakazvimirira chega muFrancis Town vasingapikuzvayo vashora vamagaya vachiti munhu ari kutsvaga mari.
Inenge iri nyaya yekuti yepopularity kuti vakwanise kuti chii vanhu vakawanda vauye kwavari pamwe ibhizinesi ranongo achiitawo nokuti vakabatsira munhu vanoti apora vanhu vakawanda vachadi vachauya vakawanda.
Vamagaya vakambokonzeresa mutauro munyika mushure mekunge vasungwa nemhosva yekubata mumwe mudzimai chibaro, asi nyaya iyi yakazoraswa nedare redzimhosva mushure mekunge mumhangara abvisa nyaya iyi zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Matondo.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumbira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Kambo handiro dambudziko kubva kuna mushakabo Oliver Tuko Mutukudzi kachuya kwamuri kachibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misure yenhau dzedu dzanhasi. Mapurisa anorambidza MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kuparura urongwa hwayo hwekutsvaira kuchitungiza. mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti dzidzo haisi yekuverenga mabhuku nekupasa chete asi inofanira kubatsira vanhu kuti vanzwisisane mudzimba. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekera nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, Dr. Yamina Ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mtshaka zomohle olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 31 kuzibandlela 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje abantu
abezimbabwe izetherapy kungathi kulobulema obuthize phakathi kambe bakithi isisekelo sombuso siyavumeza ukuthi sizakanise izimbabwe nxa sifuna ukwenza into enceda umphakathi kuyavunyelwa ukuthi umthetho ufanele umvumele.
Amapolisa avimbe umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ukusungula uhlelo lwakhe lokukhuthaza ukuhlanzeka elizweni emkhosini wobumele wenzelwe eChitungwiza. Abantu abalikhulu lamachumi amabili eZimbabwe sebefakwe kusimo sokuhlolisiswa igciwane le-coronavirus ngoba beke bethekelekelela emazweni alomkhuhlane lo agoqela eleChina. Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu le-Cholocho Great Sounds liphethe idlaladela lo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi usekusimo sokulimuka ingozi engaqhamuka kulandela ukubulawa kwabantu abedlula amakholo amabili ngomkhuhlane we-coronavirus. Omela inhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization eZimbabwe uDokotela Alex Gasarira uthi eZimbabwe abantu abalikhulu lamachumi amabili bafakwe kusimo sokuhlolisiswa ngoba beke bafika kwele China lapho okuqhamuke khona lomkhuhlane kunsukwana esanda kwedlula la kwamanye amazwe lapho osufinyelele khona. Ogasarira uthi abantu laba akabalampawu zalumkhuhlane wona othelelwana kalula ngesikhwehlela iziginqo kumbe umphefumulo. Uthi bazahlolisiswa okwamaviki amabili alandelayo. Inhlanganiso ye-World Health Organization yethule isinqumo izolo ntambama esokuthi igciwane le-coronavirus liludubo okumele luqatshelwe ngamazwe wonke omhlaba ngesiphangiphangi i-Global Health Emergency. Umuntu ohlaselwe yileli gciwane ubonakala ngokuvimbana, ukukhwehlela lokugcwalelana. Lo mkhuhlane ubikwa uqhamuke edolobheni le-Wuhan kwele China ubangelwa ikudla izinanakazana ezifana labo malulwane. UChris Kande weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leShanghai kwele China uNkosazana Nomalanga Ndebele ukuze sizwe ukuthi kunjani khona le.
Ngathi Shanghai uburayithi because I can go out. Ngiyakwanisa ukuphuma ngiye supermarket, ngiyakwanisa ukuphuma ngithathe walk. Like asivalelwa ngamabhasi ayahamba, izimoto ziyahamba, abantu bazavakatshela. Kodwana akula abantu abaningi khathi siphandle. Ngibone ngani abantu abaningi babone kungcono ukuthi angcono bazihlalele endlini until kuze itholakale ivaccine.
Manje nxa abantu behamba emgwaqweni lapho bayavunyela ukuhamba belixuku kumbe lingahamba nje abalandi umsebenzi?
Ah, vele basitelile ukuthi singahambisi lixuku ngenxa yokuthi ingamemetheka ngokuphangisa. So abantu abaningi vele bazihambela nga-2-2, nga-3-3 kumbe wedwa nje. Kodwa nesikhathi zonke abantu abaningi babevalile umlomo lamakhala.
Sike sezwa kuthiwa umkhuhlane wona lo ungabuqhamuke ngenxa yokudla okunye okudliwa ngabakhona ngapho. Likuzwile yini khona?
Yes, ukuzwile. Lapho okuthiwa kusukele khona, indawo yangikhona kuthengiswa inyamazana eziphilayo and ukhanya ngane ezinye zezinyamazana zona lezo zinyamazana eziphuma egangeni ezingahlolwanga ezikuye lo mkhuhlane. Asazi ukuthi liqinisene nganani lona lelo kodwa nayikho besikuzwele.
Kanti ziyaba ziphila, zidliwa ziphila yini?
Bazithengisa ziphila emakethe, lapho kuthengiswa khona inkukhu lani. Bahlanganisa konke lezi nyamazana abazikhiphe egangeni njengamagundwane, lamabhedi, lezinye nje izinyamazana esingazidliyo thina kodwa ezithandwa yiyo.
Manje abazibhananga yini ukuthi zingathengiswa ezitolo?
Azithengiswa ezitolo, zithengiswa emakethe ngoba ngibona ingani emamakethe kulula ukuthi bazivise nxa ukuthi indawo yangikhona is not as controlled njengama-supermarket. So kunjengokuthi emkambo, indawo yangikhona njengomkambo.
Ye, manje lina so lapho elikhona selike lezwa yini umuntu obela umkhuhlane?
Lapho mina ngihlala khona hayi, kodwa nemaduzaneni ye.
Unkosazana Nomalanga Ndebele isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leShanghai kwele China obexoxa ecingweni lo Chris Gande wa Studio 7 ekhona le eChina.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Amapolisa namuhla avimbe umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa ukusungula uhlelo lwakhe lokukhuthaza ukuhlanzeka elizweni emkhosini wobumele wenzelwe eChitungwiza. Amapolisa atshele uChamisa ukuthi nxa efuna ukuqhuba umkhankaso onje kumele abambane lomongameli Emasoni Mnangagwa kumkhankaso ovele ukhona. Kubika uMavis Gama.
Amapolisa ahle avukela endaweni obekumele lomkhosi wenzelwe khona eChitungwiza. Afika ngehola lesikhombisa ekuseni, wona umkhosi kumele uqalise ngehola lesitshiyagalolunye. Umnumzana Collins Ncube, isakhamuzi se-Unity L khona eChitungwiza, uthi kuyadanisa okwenzakale lamhla.
Angikholi ukuthi kulo constitution yakuvukela khona lokhu, ngoba masikhangela umuntu mayele event yakhe yokuklina angiboni ukuthi kungaba luhlupho ukuthi ungathiwa join others first week of the month ngenxa yokuthi yadeclarewa ngohulumente. Akuzwisiseki, kuyamangalisa njalo ukuthi akula nhlelo ezingenziwe ngababandla aphikisayo ezingavunyelwa amapholisa. Kungani amapholisa avumela okwenziwa ngohulumende lezana PF kuphela?
Ingcwethi kwezokuhlalisana kuhle labanye umnumzana Rejoice Ngwenya ulisole kakhulu inyathelo elithethwe ngamapholisa.
Mina ngibona ngathi amapholisa eZimbabwe izetherapy kungathi kulobulema obuthize phakathi. Kambe bakithi isisekelo sombuso siyavumeza ukuthi isizalwane seZimbabwe nxa sifuna ukwenza into enceda umphakathi kuyavunyelwa, umthetho ufanele umvumele. Kanti pho-ke nxa abantu befuna nje ukuzidobhela amaphepha kungathi kufuna ukuthi banikwe imvumo kumbe bathi bathiwe khona bayesebenza leqembu likamnangagwa.
Umnumzana Mlindelo Amancitshana, ingcwethi kwezombusazwe, uthi umuntu akabanjwa ngamandla ukuthi amanyane labanye kulokho ayabe efuna ukwenza.
Umuntu uyazikhethela isikhathi afuna ukuncedisa ngaso. Akukhathalekile ukuthi nini, nxa efuna ilanga elithile, hawu uyazihambela laye ayekwenza akufunayo, ancedise ngesikhathi afuna ngaso ukuncedisa ngaso. Lokhu abakwenzayo sokuvela sobala ukuthi amapholisa athatha uhlangothi ekusebenziseni umthetho. Umthetho wangkhona uqamele icele linye osokusobala kuwonke umuntu ukuthi ilizwe leli umthetho awusetshenziswa, umthetho awusebenzi.
Umsekeli wesikhulumeli se-MDC uMnumzana Luke Tamborinyoka usole kakhulu okwenziwe ngamapholisa esithi kuveza sobala ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyesaba uZulu ukuthi angahle athole ithuba lokuveza ukwehluleka kwakhe ukubusa leli lizwe. Incwadi yamapholisa yokwalisa umkhosi wanamhlanje ilotshwe ngumqondisi wamapholisa eChitungwiza, uChief Superintendent S. Mujiwa, yona etshengiswe abomsakazo weStudio 7 elesitampa esibonisa ukuba ibhalwe ngolwesine mhlaka 30 Zibandlela. Ikhuthaza umkhokeli weMDC uChamisa ukuthi amanyane noMnangagwa lapho eqhuba olwakhe uhlelo olufana lalolu olwenziwa ngolwesihlanu lwakuqala lwenyanga zonke. USuperintendent Mujiwa ulobe incwadi esithi ubephendula eyalotshwa ngabebandla le-MDC mhlaka 23 Zibandlela yokwazisa amapholisa ngalesi sehlakalo abahle basivimba izolo. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi size safika esikhathini sokuya emoyeni silokhu sizama ucingo lwakhe lukamakhalekhukhwini kodwa engasabeli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930 13860 laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ingcwethi ezibona ngezokulima lokufuya kanye lokuguquka komkhathi zithi kuningi okungenziwa ngabalimi ngesikhathi sokuswelakala kwezulu okugoqela ukuhlanyela amabele avuthwa masinyane lokudingela izifuyo ukudla. U-Anastasia Ndlovu usipha loludaba.
Abantu abaningi abahlala ezabelweni zeMathebeleland balahlekelwa zinkomo eziningi kakhulu njalo behluleka ukuvuna umumbu lokunye eminyakeni embalwa edluleyo ngenxa yokoma okubaselwa isikhudumezi somkhathi okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-climate change. Ukoma lokhu kwenza ukuthi izilimo zingavuthwa ngemfanelo, kube nendlala embi lokuswelakala kotshani emadlelweni. Ingcwethi kwezokulima eze International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics eyaziwa ngokuthi iCRISAT ele abalimi basebenzise indlela ezibalulekileyo ezokulima ukuze baziphandele ukudla njalo bagcine kahle izifuyo loba izulu lingani ngemfanelo. Obona ngezokuguquka komkhathi e-ICRISAT uMnumzana Martin Moyo uthi kumele kulinywe okuhambelana lokoma.
Siyazama ukukhuthaza ukuthi abalimi bazuze uncedo from ama-seasonal forecast nama-weather forecast uze balungiselele ukuthi bangalima ngaluphi uhlobo. Nxa besazi ukuthi izulu alisoze lenele, then bayazama labo ukuthi bancediswe ukuthi yiziphi izilimo abangazilima nxa izulu lingenele.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Davison Masendeke obona ngezokulima kuhlangothi lukahulumende olwe-Agricultural Technical and Extension Services.
Sikhuthaza kakhulu abalimi ukuthi abakhangele izilimo eziphangisayo ukuvuthwa njengenyawuthi emfitshani, amabele lana aphangisayo, hhatshi lawana made esijwayele ukuwahlanyela emakhaya lawana, kodwa-ke amatsha lawa ngathi imihlobo le ephangisayo ethatha inyanga ezimbili usiya kwinyanga ezintathu.
Umnumzana Alois Sifelani Hlatshwayo, ingcwethi kwezokulondolozwa kwamadlelo eMatopo Research Station uthi kuqakathekile ukuthi kulinywe ukudla kwezifuyo. UHlatshwayo uthi kulokudla okuchiyeneyo okungalinyelwa izifuyo.
Sile mhlobo yotshani, utshani obunye obujayelekileyo obujayele ukulinywa ngabantu
ukhona ukuthiwa ibanagrass. Ibanagrass le ungalima utshani bona lo uthelezela kumbe ungalima ngezulu elikamlimi. Siyaxhumeka amahlumela kumbe sisebenzise amalunga phosa amalunga amathathu esiyabe siwaxuma yiwo esingawaxhumeka njalo. Utshani lo uma ulima ngezulu uyayenelisa ukusitola isivuno esingaba phakathi kwe-4 kusiya ku-7 tons kuhektha elilodwa.
Kunabanye abalimi abathi kuyanceda kakhulu ukulima ukudla kwezifuyo. Umnumzana Dumisani Mbikwa Nyoni okhokhela uhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima enyakatho yemandebeleni uthi inhlanyelo yokudla kwenkomo itholakala ematopo research station lezitolo ezithengisa ezokulima.
Ukulima kwethu-ke akukhangele ukuthi nxa sisemangweni wemadebeleleni silimo izilimo ezivuthwa masinyane ezimelana lokoma kanti-ke njalo ezingasipha impila kahle nxa sikhangela ukudla okuvela kubonya ukuthi la mabele singeka njalo lokuthi silime indumba njengomaquta lezi ezivuthwa masinyane ukwenzela ukuthi la mazambane labondlubu ukwenzela ukuthi sithole ukudla okwakha umzimba.
Ingcwethi kwezokulima kanye labafuya imbuzi bathi izifuyo lezi zilakho ukumelana lendlala ngoba zidla lapha nalaphaya okwenza ukuthi zingakhuci amadlelo. Iziphathamandla zematopo research station zithi abalimi bakhululekile ukuyadinga usizo lwezifuyo endaweni le. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ku Live Talk lamhlanje sikhangela udaba lwegciwane le-coronavirus eliqhamuke kwele China eselibulele abantu abedlula amakhulu amabili njalo lafika emazweni edlula amajumi amabili. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uzulu wakwelebhilitane wamukele ngemibono etshiyeneyo ukuphuma kwalelo lizwe ngokusemthethweni kumanyano we-European Union lamuhla. Unobhala ubona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo uhlangane lomongameli wakwele Ukraine umnumzana Zelensky ethembisa usekelo lwelizwe lakhe. Lanxa umongameli Donald Trump ephakathi kokuthonisiswa phansi kohlelo lwe-impeachment. Inhlanganiso elwela amalungelo entatheli zindaba eMisa Zimbabwe ithi uhulumende weZimbabwe lokhe engazimiselanga ukuguqula imithetho encindezela intatheli. Lokhu kuphume kugwalo olwethulwe yilinhlanganiso oluphathelane lokulondolozwa kwamalungelo entatheli zindaba nyakenye. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ugwalo lwabeMisa Zimbabwe luveza ukuba umnyaka ka-2019 waba lezehlakalo eziningi zokuhlukuluzwa kwentatheli zindaba okugoqela ukushaywa kabuhlungu ngamapholisa ziqhuba umsebenzi wazo. AbeMisa bathi kule ntatheli zindaba ezifika ijumi lambili ezatshaywa kabuhlungu kuthi eziyisikhombisa zahlukunyezwa ngendlela ezehlukeneyo. Ingcwethi ecubunga ezomthetho eligqwetha umnumzana Kudawobe uthi bakhathazekile ngokungahlonitshwa kwamalungelo entatheli ngoba kwenza besabe ukubhala indaba eziswela uhulumende.
Phuza kukahulumende ekuguquleni imithetho eZimbabwe kutsho ukuthi abathathela izindaba lokhe besengozini yokubotshwa uma bengabhala indaba ezibonakala zingani zihola zisola uhulumende kumbe izindaba ezingani ziphikisana lalokho uhulumende akukhulumayo.
Lokhu kusekelwe ngumgcinisalo wenye njalo inhlanganiso yabezindaba e-Voluntary Media Council of Zimbabwe, VMCZ, uMnumzana Lofty Dube.
Bebesiphe ibhili yeZimbabwe Media Commission, the Freedom of Information, ebebesithi bazahambisa ePhalamende. Kodwa esikubonayo ngalawa mabhili ukuthi ngendlela uhulumende ahambe ngayo esinika la mabhili ayatshengisa ukuthi akusoke kube le nguquko enkulu ezayenzakala kule imithetho ebesilayo ekudeni.
ULeopold Mnente wenhlanganiso yentatheli ezisakhulayo eYoung Journalists Association Yoja uthi bayavumelana lophenyo lwemisa.
Njengentatheli izindaba sisike sazama sibili ukukhuluma lohulumente ukuthi ephangise eyenze la ama-reforms, kodwa esesikubonayo ukuthi sokusiba worse. Sesibona ama-journalist echaywa, sesibona ama-journalist ebotshwa.
Kodwa omela ibandla leZANU PF kuhlangothi lwabatsha kobulawayo uMnumzana Munashe Mduta uthi uhulumende uzimisele ukuguqula isimo sokwethulwa kwembiko ngokukhululekileyo.
Ama-reforms ayenzakalayo kathesi ayatshengisa kakhulu ukuthi uhulumende weZANU PF is very committed kuma-reforms ayemedia and committed to ma-reforms nje ayelizwe jikelele. Siyabonile ama-amendments ayenziweyo ku-IPA, sibonile ama-amendments ayenziweyo kumanye ama-laws akhona ahambelana le ndaba zemedia. Kutshengisa kakhulu ukuthi the commitment is there. And ukuthi abantu bethi there is no commitment kuyize ngenxa yokuthi if you look at it ever since 2017 up to today, so kule zinto ezijintshile eziningi ezitshengisa ukuthi amathuba sevulekile, i-freedom of expression is being guaranteed. Obviously, yes, abantu bengakhuluma okuningi bafune ukuthi into zakho zenzakale fast, but this is a process, it's not an event. It may not be happening ngendlela kumbe ngesikhathi asifuna ngabanye abantu, kodwa kuyayenzakala and we are very happy ukuthi the government is very committed.
Loba nje uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa uZulu ukuba uzawahlonipha amalungelo abantu. Indlela aphatha ngayo intatheli kayikutshengisi lokhu, ngoba kusukela ngomnyaka ka-2018 kusiya kumnyaka odlileyo ziqongile izihlakalo zokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba. Imithetho evimba ukusebenza kwentatheli efana le-Access to Information Act, IPA, uhulumende uthi iyaguqulwa, kodwa incwadi zithi emisha efana leZimbabwe Media Commission Bill le-Freedom of Information Bill iyazifananela le midala. Imizamo yokukhulumisana lomphathi ntambo ozokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa lomsekeli wakhe uMnumzana Andrew Mthodi yehlule njengoba bebengadobhi umakhala ekhukhwini babo. Nimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Uphele zingutshikilo bhanqa umdlalo wecricket owesibili ohlobo lwetest odlalwe phakathi kweqembu leZimbabwe leSri Lanka. Kubika uJoseph Njanji.
Umdlalo wesibili ohlobo lwetest obudlalwa phakathi kweqembu elimela ilizwe leZimbabwe leqembu laseSri Lanka umiswe ngesikhathi sokusobala ukuba iqembu lasekhaya lingeke liwathole ama-wickets ayisikhombisa ebeliwadinga ukuze linqobe, ikanti ngakwelinye icele iqembu leSri Lanka lalo belingeke liwathole ama-runs alikhulu lamashumi amahlanu lesikhombisa ebeliwadinga ukuze linqobe kuma-overs abesele ukuthi adlalwe. Ngalokho-ke lumdlalo uphele zingutshikilo bhanqa lamhla, okwempumela etsho ukuba iqembu lezivakatshi lwe linqobe nge-1 kanya njengoba linqobe kumdlalo wakuqala ngama-wickets alichumi. Iqembu leZimbabwe liza kuyadlala kule Bangladesh ngenyanga kaNhlolanja, lapho lizadlala khona njalo umunye umdlalo wohlobo lwetest. Kusenjalo iqembu leMathebeleland Tuskers linqobe leMidwest Rhinos nge-32 runs emdlalweni walo wesithathu kumncintiswano weLogan Cup ofike emaphethelweni namhla enkundleni yaseQueen's Sports Club. Umdlali weqembu leTuskers uChristopher Mpofu utshengise ukuba ulokhu esafanele ukudlala la kuqembu lesizwe elama-Chevrons njengoba ethethe ama-wickets alichumi lanye kulo mdlalo. Ukapteni weqembu leMathebeleland Tuskers uJohn Nyumbu uchayele ihlombe uMpofu ngokuphathisa akwenze iqembu leli ukuthi linqobe.
Ngithanda ukubonga uChristopher utshengisele sibili ukuthi hayi ngumuntu omdala eprovinsini, as a team sidlale kahle sibili and kuyathabisa ukuthi siwini le game yokuqala esidlale ngo-2020.
Iqembu leMathebeleland Tuskers belidlalele imidlalo yalo emibili yakuqala esigodlweni iHarare, njalo kwakuqala linqotshwe nge-244 runs ngele Mountaineers, kuthi kwesibili linqotshwe nge-7 wickets ngele Mashonaland Eagles. Ngeviki ezayo ngolwesibili langolwesithathu iqembu leTuskers liza kudibana lele Rangers emidlalweni yohlobo lwale edlalwa iphelwe ngosuku olulodwa. sikhangela umdlalo wenguqu iqembu lamankazana aleminyaka engaphansi kwamachumi amabili elimela ilizwe emdlalweni wenguqu kusasa lizadibanelela eMalawi enkundleni eBarber Fields emdlalweni wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba. Lawa maqembu abe ngutshikelo bhanqa 1-1 emdlalweni wehlandlela kuqala oqhutshelwe khona lingasemalawi kumaviki amabili ayedluleyo. Umncintiswano weFIFA Women's Under 20 uzaqhutshelwa eCosta Rica lasePanama ngenyanga kaNcwabakazi. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling.
Ku was a Friday lamhlanje sihamba leqembu leTsholotsho Great Sounds liphethe idlalatela lo elitsha.
Awolo tu namba bani basuke phithi besizanayo njalo ngemva kweminyaka MP.
Leli lidlalate leTsholotsho Great Sounds lesine njalo lilesihloko esithi isikhalazo sethu. Sibuze umkholi weqembu uThamsanqa Sibanda ukuthi balamukele njani leli dlalade abalandeli.
Hayi engakutsho Nkomo, abalandeli balamukele kahle ngeqembu elisakhulayo. Hayi kutshengisile kwakhombisa ukuthi bayajabula.
Litholakala ngapi idlalate Sibanda?
Abangathanda ukulithenga bengasithinta kule namba yasegoli 0840516403. Ngizayiphinda njalo 0840516403.
Abalandeli ungabashiyela waphi amazwi?
Bakithi umusic indlela esondla ngayo abantwabethu, umusic indlela okufanele esondle ngayo abantwabethu. Kodwa kusuka kube nzima ku track 6 laphana sayibeka siliqembu ingoma ekhuluma ngohambo ukuthi uhambo lolunzima siyahlanyela kodwa sivuni lutho. Ucina kunika ukukhathala ake besisapote.
Baphuma ke enkundleni abafana beTsholotsho Great Sounds ngale. Thank you. abafana beCholo Chocolate Sounds besiqibela uhlelo lwethu ngedlalate labo elitsha behlabela ke kamnandi. Ukuzigqiba izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abantu abalikhulu lamachomi amabili sebefakwe kusimo sokuhlolisiswa igciwane le-coronavirus eZimbabwe ngoba beke bethekelela kwele China lapho eliqhamuke khona. Kwanele olivalelisayo ngentungamili nkoma.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.